Mutongi wanowa magistrate mashamba wapa mutongo wekuti gogochi nyerere wange wachiripwa kana kubhadharwa inonzi compensation kana damages anosvika mariyo 175,000 RTGS dollars wachiti izvo zviri kuitwa kuti varipwe kukanganisirwa kodzero dzavo kwavakaitwa muna 2019 muna August pawakazvidikitwa pawakarohwa nemapurisa panga paine kuratidzira kana demonstration yaiitwa muHarare padhuze nepaafrica unity square apo wakarohwa gogochinyerere zvikuru wakatochoka chimwe chigunho chavo wakazopesa vaenda kuchipatara saka wakamirirwa namukoma tinasha chinopfukurwa yezimbabwe lawyers women rights
ndianani vainge vaendeswa kumatarapa
wakaendesa commissioner general wemapurisa wamatanga minister Kazembe Kazembe wehome affairs kudare mutongo wakapihwa manje manje wanzi waripwe kukanganisiwa kodzero dzavo gogochinyerere matsamba awo masamanisa awo akaendesa kudare waichema kuti wakaembaraswa kana wakanyadziswa zvikuru kurohwa pajekerere sezvatoziva munhu ane makore 67-68 ezekuzvarwa wechikuru zvitereka vachiti kodzero dzavo dzakachovwa nekuti wanga waine kodzero yekudemonstrator kodzero yekuratidzira kodzero yekuunganawo pamwe nevanhu vanofungwa kuti vari kuwirira navo kana vanonzwana navo vachisvitsawo zvichemo zvavo kana kunyunyuta zvichemo zvavo nenyaya yekutongwa kwavari kuitwa saka ndozvabuda kudare izvi kunzi gogochinyerere wanga vachibhadharwa kana kukombanzetwa nekukanganiswa kwavakaitwa
sesangano rinorwira kodzero dzevanhu inyaya dzakawanda here dzakadai dzamuri kusangana nadzo dzekuti vanhu vanoenda kumatare kuti varipwe mushure mekutyorerwa kodzero dzavo nemapurisa kana mauto
sezimbabwe lawyers for human rights kune nyaya dzakawanda zvikuru dzari kumirirwa nemagweta edu kwana mutare kubulawayo kuHarare dzimwe dzacho dzinotobva kumashure uku kunananana 2018 paya pakamboita bvunga mupopoto kana kuti violence pakarohwa vanhu pakashudwa vanhu nemasoja nemapurisa paya muna 2018 vamwe vacho vachitomirirwa nyaya dziri kumatare dzakamirira kuti dzidzukwe dzitongwe magweta edu ari kurwisana nevari kumirirawo mapurisa nemasoja vari kuramba mhaka idzi tinodaira kuti matare achapa mitongo manje manje vamwewo zvakare ndevekunana Bulawayo kunguva yelockdown vanhu vari kuchorwa kodzero dzavo dziri kuchorwa vanhu vari kurohwa vanhu vari kungosungwa pasina mhaka kana kungorohwa pasina mhaka saka tiri kutomirira vakawanda zvamunoziva kuti kunana Bulawayo kunana Mutare kunana Harare.